DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 Kurume 2022 magaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa nezvekudzikiswa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti rinokashamadzwa zvikuru kuti sei masangano eSADC neAfrican Union asina chekutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kukwidzwa kwemutengo wemari muAmerica kunonzi kuchakonzera zvakawanda munyika zhinji pasi pose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro kuti mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari yadzikiswa. Svondo rapera, ZERA yakakwidza mitengo wedhiziri kusvika pamadhora emunyika $218.01 nesendi rimwe chete $218.01 kana kuti dhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemasere $1.68. ZERA inoti kubva nhasi dhiziri rava kuita madhora emunyika $213.90 nemasendi makumi mapfumbamwe $213.90 kana kuti dhora reAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu $1.60. Kubva nhasi peturo iyo yakanga yakwidzwa mutengo kusvika pamadhora emunyika $218.06 nemasendi makumi manomwe nemasere $216.78 yave kuita madhora emunyika $213.03 nemasendi makumi mana nemapfumbamwe $213.49 kana kuti dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu nemapfumbamwe $1.59. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya kuti vatitsanangurire kudzikiswa kwemutengo iyi.
Kudzikiswa kwemutengo yemafuta edzimotokari nezera kunouya nguva pfupi pfupi hurumende yadzivisa kwira kwemutengo kwanga kuchifana kunge kwaita konzereswa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari pasi rese zvichibva muhondo iripo pakati peRussia neUkraine. Saka zvaitwa nehurumende zvokudzisa mutengo zvakonzereswazve nechimiro chire hondo iyoyo yandataura nezvayo kuti inenge yaita sokuderera kana kuti pane zviri kuonekwa kumberi uko zvinogona kukonzeresa kuti pave nekuderera kwehondo yacho.
Chakonzera kuti Zimbabwe idzikise mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari chiinaiva Gwanyanya?
Mitengo yemafuta pasi rese inenge yadzikama yadzika zvishoma. Saka yedu hurumende yangodzisawo mutengo maringe nekudzika kuri kuita mutengo pasi rese. Asizve kana takatarisa sekureva kwandaita kuti kumashure uko hurumende haina kukwiza mtengo yezi motokari asi yakatarisa kuti mitero iripo pa mafuta yezi motokari ndeipi atinga tamba nayo kitra kuti mtengo isaramba ichikwira. Mashure kwese nguwa pfupi atabva makore apfuura uku hurumende yanga ichiongorora ichipinda mitero iripo yakakura zvakanyanya yemafuta yezi motokari. Izvi zvakakodzera kuti zvidaro panguva ino nekuti mafuta ezi motokari ane honzeri ane chokuita chakakura pamitengo nedzikamo yezvunhu panyika. Saka hurumende inototi idaro iti iite painogona napo pese kuti mitengo yemafuta ezi motokari isaramba ichikwira. Saka nhasi uno panyika yedu yeZimbabwe dambudziko guru ratinaro idambudziko redzikamo. Saka kuti dambudziko risaramba richiindirira mberi tinofanirwa kuti tipindire kunyanyanyanya panyaya dzemafuta edzimotokari, mitengo yemafuta edzimotokari. Nekuti hurumende ine zvikwanisiro zvokuita kudaro. Nekuti tikatarisa mitengo yedzimotokari kune bandiko guru remitero remajuties ekuti hurumende inogona kutamba-tamba naizvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe masangano anohwira kodzero dzevanhu anoti kurambidzwa kwemamwe masangano ezvematongoro enyika kuti aite misangano nevatsigiri avo pamwe chete nokuvhiringidzwa kwemisangano yemamwe mapato zvichakonzera kuti vanhu vasavimba nezvichabuda musarudzo dzesvondo rinouya. Zvizvarwa zveZimbabwe zvichaita sarudzo svondo rinouya kuti pasarurwe nhengo dzeparamende nedzemakanzuru munzvimbo dzisina vamiriri. Tabata mukuru weZimbabwe NGO Forum Dr. Musa Kika kuti vatiudze kana mafambiro ari kuita zvinhu achibudisa zvido zvevanhu musarudzo.
Zvinhu zvekuti hatingataure pari zvino neconfidence kuti hongu masarudzo dzatakatarisana nadzo idzi dzichaitwa mune zvakanaka. Asi shuviro yedu ndeyekuti dziitwe zviri pamutemo, zvido zvevanhu zvichiva zvinozobuda zvichiremekedzwa.
Dr. Tika, pane chimwe chingaitwa here pamusoro pemamiriro akaita zvino aya?
Tine atinoti maobserver missions akawanda akauya muZimbabwe mumaelections apfuura. Vakanyora mareports ezvavaiona zvavari kukurudzira vanhu veZimbabwe nehurumende kuti tiite kuti sarudzo dzedu dzibude zvakanaka. Tine basa guru kwazvo rekutevedzera zvika izvozvo. Zvinova zvigaro zviri mumutemo medu zvekare muelectoral act yedu muconstitution medu kuti tinge tichiita maelections yedu pasina violence, pasina kubirirana, pasina kuti tiite sekunge mainstitutions hurumende haasi kushanda nemazvo pari independence. Tiri kutarisa zvekare, tirikutarisira zvekare kuti masangano akaita seZimbabwe Human Rights Commission, vana National Peace and Reconciliation, atinoti Independent Constitutional Commission, vange vachisimudzira mazwi yavo, vachitaura against violence yatiri kuona, vachikurudzira hurumende zvekare nevashandi vehurumende vari involved in my elections kuti vange vachiita basa ravo nemazvo. Asi zvikuru sei tiri kutarisira kuti mapurisa vaite basa ravo panenge paitika violence paya, kana pachikorwa mutemo, kunyangwe ari mapurisa achikora mutemo, tiri kutarisira kuti vange vachisungwa mutemo uchiteedzerwa. Zvekare tichienda kumatare, matare edzimhosva anotarisirwa kuti vange vachishandisa mutemo kuti zvinodiwa nebumbiro redu remutemo pamaelections zvinge zvichiteedzerwa. Tikashaya kushanda kwakanaka kwemacourts, National Prosecuting Authority, kwemapurisa, kweZimbabwe Electoral Commission, kwema independent commission, zvinhu zvedu hazvitimirire zvakanaka.
Dr. Tika, imi nebasa renyu munoona zviri kuitika zvakawanda nokuchova kwekodzero dzevanhu neviolence iri kuramba ichiwedzerai. SADC neAfrican Union nyangwe South Africa zvayo varipiko?
mubunzo yuo mubunzo ono mubunzo wane munu wese nekuti ku Africa Union tine zviga zvataka tara senyika dzema Africa kuti sarudzo dzedu tinofanira nge tichidzifambisa neapa 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 mustadak zvekare tine chiga ichocho chinotitaurira kuti sarudzo dzedu dzinofanira kutevedzera mastandards awa neawa neawa zvatinotarisira ndezvekuti African Union sesangano pamwe chete nesadak sesangano vakaona zviga izvozvo zvichikorwa vanofanira kuuya vachikurudzira hurumende kuti itedzere zviga izvozvo asi hatisi kuona izvi zvichiitika kumakore esapfuurawa hatisi kuona sadak neafrica union vachiuya kunoita basa ravo ndopaya patinozonzwa vazhinji vachiti matoothless bulldog kana kuti imbwa dzisina mazino dzisingarumi hazvifanire kunge zvichidaro nyika dzedu dzemuafrica kana dzemusadak hadzifanire kuti dzinge dzichidzivirirana kukora kuti kubatsirana kana kuti kuvhariridzana panotyorwa mutemo nekuti magumo kwazvo isu macitizens tisu tinosafa but kusafa kwedu hakungoperere muno chete zvinoafectawo zvekare nyika dzakatikomberedza izvozvo tikatarisa kune mamillions evanhu vari muSouth Africa zviri pamutemo kana zviri pamutemo vabva muno muZimbabwe Botswana zvekare iri kusangana nedambudziko iroro nenyaya yekuti Zimbabwe haisi kugadzirisa maitiro ayo esarudzo nemaitiro ayo papolitics dzayo saka zvichinhu zvinokanganisawo nyika dzakatikomberedza zvekuti tinoshamisika kuti sei nyika dzakatikomberedza dzisingakurudzire hurumende yemuZimbabwe kuti iteedzere mutemo wavo iteedzere zvido zvevanhu asi tinoramba tichiinigeja isu semasangano akazvimirira ega ari mumahuman rights tinoramba tichinyorera sadak tinoramba tichinyorera africa union tinoramba tichiingeja navo tichivazivisa zvinenge zvichiitikawo kuno tarisiro yedu iri yekuti vanozowanawo musi wavanosimudza mazwi avo vachiita basa ravanotarisirwa kuita
avo vange vari mukuru wezimbabwe ngo forum dr musa kika vari parunhare kuharare nestudio 7 asi muvhuro mapurisa muSouth Africa arambidza kuratidzira kwanga kuchida kuitwa nesangano remuSouth Africa risingadi zvekusarurwa kwevabva kure reKopanang Africa Against Xenophobia iro ranga richida kuratidzira nhasi zuva rekodzero dzevanhu muSouth Africa sangano iri rinoti rinoda kuratidzira richikurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nevabva kure zvikuru zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvine dambudziko rekurohwa kuurawa nokupisirwa dzimba dzavo vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinovengwa nevamwe vemusouth africa uye nevabva kure vari musouth africa nekuti vanoda zvekushanda vasinganyunyuti nguva dzose dzose tabata muzvinafundo musonza tikatanga nekuvabvunza kuti sei mapurisa arambidza sangano reKopanang Africa Against Xenophobia kuti riratidzire
ini ndinoona sekuti mapurisa arambidza vanhu veKopanang nenyaya yekuti vanenge vari kutiira kuti mhepo yeXenophobia inenge isakakwira saka panga pachinzi panga kuitwa machi mangapa muso Human Rights Days ndinoona mapurisa vachityira kuti panogonawo kumuka vemuno muSouth Africa vanotanga kurwisa ava vari kuratidzira zvobva zvakodzera mhirizhonga ndoona sekuti ndochikonzero chanyanyisa kuita kuti mapurisa ati ayo hatingakutenderei kuti muratidzire chirangwa chavo chakanaka nekuti nyaya yezviri kuitika zvemhirizhonga izvi hachichunhu chakanaka kungava kunakira nyika yeSouth Africa kana kunakira ivo vabva kure nekuti tikuona vanhu vachiisa mutemo mumaoko avo vachibudisa vanhu mudzimba vachiita zvemhirizhonga zvinova zviri
iyo hurumende iri kuzvifambisa sei senyaya iyi isingaperi ichiramba ichienderera mberi vanoti chiiko vehurumende
vehurumende vanotaura vachiruma vachifuridzira vanotaura kuti aiwa mutemo unoda kuteedzerwa hakuna munhu anotenderwa kutora mutemo achiisa mumaoko ake vachiratidza kuti havasi kutenderana nezvirova zvemusouth africa ziku wisana ni zizalwa zekune dzimwe nyika asiwo tikaona mitemo iri kumbokiswa inovharidzira neka zvekuvharidzira zvizalwa zvekune dzimwe nyika kuti dziwane mikana yekushanda muSouth Africa uyewo tikaona maitirwo ari kuitwa nyaya dzemapemisi tinoona kuti hurumende inenge ine rimwe nevagari vemusouth Africa pakuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hazvinenge zvisanyanyikinyatsodiwa muno muSouth Africa saka iri kuruma ichifurudzira haisi kunyatsooneka payakanyatsomira chaipo chaipo kana chida kunyatsozoongororwa
sokuona kwenyu profesa munoona sekuti zvizvarwa zvezimbabwe ndo zvinonyanya kusadiwa muSouth Africa here kupfuura zvizvarwa zvekune dzimwe nyika
hongu zvizvarwa zvezimbabwe ndinoona sekuti ndo zvinenge zviri kunyanya kuratidzwa ruvengo nezvizvarwa zvemusouth Africa kudarika zvizvarwa zvekune dzimwe nyika asi zvinonzwisisika vahwande nokuda kwekuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hazvina kunyanya kuwandawandiro akaita zvizvarwa zvekuzimbabwe muno musara
nekuti tapasi zvazve kuti zvizvarwa zvekuLesotho zvakurwisanawo nezvizvarwa zvezimbabwe vachirwirana mabasa pamapurazi
izvozvo chaizvo ndonyaya hombe nyaya ndekurwirana mikana pari kuonekwa sekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvawandisa uye chinoitika ndechekuti zvizvarwa zvezimbabwe kazhinji pazvinopuwa mukana wekuita mabasa vanoita namazvo uye vanoita vasinganyunyuche zvakanyanya vasinganyanye kuo zvakare kuchema-chema mari yemuhoro ikaenda pasi saka izvozvo zvinoita kuti vavengwe nevekune dzimwe nyika kwete muno musouth Africa chete asi nevekune dzimwe nyika vanenge vasisavafariri nekuda kwekuti vanotora mikana
avo vange vari muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObed Mpofu vanoti hapana kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vaMpofu vakataura izvi kuvatsigiri vebato rezanu PF vakange vakaungana kusiyavuwa kuhinga pagara pachifamba mashoko ekuti vatsigiri vevatungamiri vaviri ava havasi kuwirirana muNewsday makare mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo kuti vanokwanisa kuchengetedza nekukurudzira zvinangwa zvehondo yerusununguko kupfuura zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaChamisa vakataura izvi pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo kumasvingo nezuro svondo yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinoda kuti kune vanozviti vatungamiriri venyika avo vari kutaurayo chirevo chekuti hapana nyika inobudirira ichishandisa makarenzis evamwe yes tavanzwa asi ndinoda kuti inini kana tichishandisa bhondi iri mapepa avo aya ngatichiashandisa itose kwete kuti imimi homwe dzenyu dzakazara mayusa isusu moti ndinotoshandisa mapepa ayo ngatityei mayusa tose mapepa aya ngatibvumei kuti haachashande kwete inini kuti ndiri kupiwa mayusa kukambani kwangu zvitoro zviri kushedzera mayusa ini ndiri kupiwa mabhondi kukambani kwangu kuchipatara kushedzerwa mayusa saka munoti ndinoiwana kupi naimi isu tiri kuramba nyaya yekuti inini ndinonzi shandisa mabhondi iwayo asingatenge chunhu asi vana vekwamaiguru vari kushandisa mayusa homwe dzavo dzakazara mayusa varumeka vatiregei kuita chimbavha chakadai
mangwanani mangwanani pastudio 7 sanga ndinonzi James Zanai ndinodongo tindiende kumeza wakaona yellow sunday sayanga kaita musika vazizisa mushure mokunge wakanga wakablocka wakaita everything wakaingambidza vanhu kutakwira mabhazi kuita sei asi wakashaya basi chikumbiro zvenda kutovapa vanhu vezanga ngavasaronga yekuti tinokunda shamisa sei ngavatoti kuti tingamoriga sei kuti asapinda muofisi ndiyo chete zvavatosarirwa nazvo zvekuti vangati vanokunda triple c misike yellow machine haimisike uyezve ndinokumbira vanhu vezano vasawangati vachitinyepera marodzi avakuti vari kugadzira ndaapa uye vachiti makansela nemampz etriplec hapana zvaari kuita vanga kuzoita sei vari vakukondrola mari ngavatipe mari vavhure mari vopa mari makansela nemampz etriplec vaoni kuti hapana zvinoitwa here ivo ndi vakasunga mari
Hallo pa studio 7, Ya, kutaura kwava munangagwa, hakuna kukwana. Kutaura kwamutungamiri wenyika kusina kukwana. Nguva ino nguva yedemokirasi, vachiri kungofunga zvehondo zvakapfuura kare. Kana vachiti opposition hainhuhwo iri kustate house zvinenge zvichireveza. Muromo hausiri kudiwa nevanhu, vanhu zvavataura ndozvinoshanda. Simba revanhu vacharivona. Kana vanhu vakangovhotera saidi ravanoda ndivo vanokuenda kusita kwete zvavo zvavanopika kupika zvaingoitwa navamugaba izvo vakaendepi hakuchina saka vamunangagwa ngava vemunyika muyo nedhemokirasi kwete zvavaida kuita one party state
ndinonzwa kurwadziwa ndakatarisa nyika yedu yezimbabwe yava mamvemve takatarisa tichiti tine utungamiriri utungamiriri iwo hunotozvipembedza huchitotaura kuti haufi hwakabva ndinongokushingisai chete vana vezimbabwe kuti rambai makatarisa mberi musadzokere mumashure hakuna utongi hunogara nekusingapeni taiva navo vana smith vachibheja kuti even in 1000 years hakuna munhu mutema anofa akatonga zimbabwe asi takaona zvichiitika hatingakundwi nevaipi hakuna simba rerima ringakunda simba rechiedza riri ramwari ngatitarisei mberi chete handizivi kuti tingaite sei nekuti ava havana kwavanoenda hongu tinovhota ngatiendei neuzhinji hwedu but vanhu vaya vasina basa nemavhota vanhu vakabheja kuti hakuna opposition inofa yakatonga saka utongo hwavo ndehwehumbindoga utongo hwavo ndehwehuzvairiri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bhanga guru reamerica kana kuti federal reserve bank of america rakakwidza mutengo wemari kana kuti interest rates nechinangwa chekudzikisa mitengo yezvinhu kana kuti inflation mitengo yezvinhu zvizhinji muamerica iri kukwira zvakanyanya izvi zvinosanganisa zvekudya mafuta ekufambisa dzimotikari marenti epekugara nezvimwe vanodzidzisa zvemabhizimisi padefry university muzvinafundo Elliot Masocha vanoti izvi zvichakonzera masaisai munyika zhinji pasi pose muzvinafundo Masocha vanoti iyi inhano yakanaka asi mapudzi ayo haafanirwi kutarisirwa iko zvino tabata muzvinafundo Masocha tikatanga nekuvabvunza kuti kukwidzwa kwemitengo yemari uku kunomborevei chaizvo
izvi zvinoreva kuti kukweretesa namari kunenge kwakudhura kwete chete kwete muamerica chete asi kuti zvichienderana nenyika dzose kana pasi rose nekuti tinoziva kuti isu upfumi hwepasi rose kunenge hunokondirorwa kubva kuna america ndokunana world bank zviyakana kuchizvirangarira ndokunana international monetary fund unoku saka reserve bank Federal Reserve Bank ya America kana chinge yakwidza ma interest rates izvozvo zvinoreva kuti mari dzokukweretesana dziya dzokuti takwereta mari pamogeji yedzimba zvokuti taita ma credit cards kana ku ma student loan kana zvikwereti zvokutenga motikari pakuzodzosera kwazvo ikoko zvinenge zvaakudhura mainterest arengodhura ipapo kutozvaisi kunana Zimbabwe kunoenderana vanhu tinotora zvikwereti kunana Edgars kuyeuku kunana Gate kuyeuku nokuno kumashopo akawanda vanhu kwatinotora zvikwereti patinozodzosa mari iyoyo inenge yakudzoswa neinterest. Interest iyoyo ndiyo inenge yakwidzwa nefederal reserve kubvira uno kuamerica ingo kuZimbabwe ikazviita ikoko zvinenge zvaakudhura kukweresa mari.
Kana mainterest rates akakwidzwa sezvaitwa izvi zvinobhenefitani?
Zvinobhenefita kunyanyanyanya vanhu vanenge vaine mari dziri mumabhengi. Handiti munopawisa vanhu vane mari dziri mumabhengi vakasevha vaya vaya mari dzavo vanenge vokwanisa kuwana interest yoringuwa kupuwa nebhengi. Asi kungokwidzwa kwazvaita izvozvi izvi hazvinoreva kuti ramangwana vanhu vakasezva mari dzavo vaakuwana mainterest aiwa. Zvinotora nguva kana federal reserve yakangokwidza mainterest aine chikamu chidoko doko chete 0.125% ichipromisa kuzoramba ichikwidza 6 times kuzosvika gore parinoperapo tokutoitaa kutanga kuona izvozvo. Zvekare zvinobetsera futi zvakanyanyanyanya zvino zvinowanza zvabetsera kuti vaya vaya vaikwereta mari yakachipa vachimhanya kunotenga zvinhu zvakaita sedzimba vanenge vaiti vava vashoma. Saka dzimba idzodzo dzinenge dzaakuchipa nokuti hadzisina vatengi vakawanda. Ndiyo kubetsereka kunoita kwatinoti isu inflation kudhura kwezvinhu kuyeuku kune kwava kunodzaka bhijana zvichienderana nokuti federal reserve yaramba here ichikwidza mainterest rates iwayo yangotanga nechikamu chidoko doko icharamba ichingodero ichingodero. Saka kune kuwana vanhu vashoma vanenge vakungokwereta mari kuvanhu vashoma vashoni vanhu vakaita vashoma vanokwereta mari zvinoreva kuti vatengi vezvimwe zvinhu zvaachidhuriswa semotikari uno kuamerica tinoziva dzaakudhura chaivo zveeven mota sharwids vanenge vaakuita vashoma mitengo yazo yaakutanga kuderera zvichingodero zvichingodero.
Kana tikatarisa panyaya yeamerica zvichabatsira vabiden nenzira ipi takatasana nesarudzo?
Izvi zvichabatsira vabiden nokufamba kwenguva kwete ike zvine tinoziva kuti sarudzo ichazouya kana 2024. Patinozosvika ipapo federal reserve inenge yakwidza mainterest rates aya nekusvika pamusorosoro zvokuti tinenge tichiona kuti pakukwidza kunoita federal reserve mainterest aya haingomanyiri kukwidza nekuti inenge yakataita zvinhu zviviri kuti zvisakanganiswa izvozvo nekuti zvinhu zviviri izvozvo zvikakanganiswa zvinozokanganisa vabiden panyaya dzesarudzo. Zviviri izvi zvinoita kuti nyaya dzamabasa unemployment rate kuti irambe iri pazasi zasi mabasa ari mumaamerica. Number 2 zvinobetsera zvevabiden kuti kuminda yemari istock market pachirungu kunoramba kwakangokwira kuchitutuma vanhu vachiita mari iko ikoko. Ndiyo nzira mbiri idzodzidzi dzinoita kuti reserve bank federal reserve isango kwidza mainterest rates zvakanyanyanyanya zvakawandisisa hazvizobetseri vabiden izvozvo. Saka pane kutaudzana nehurumende kutaudzana nebhengi kuti zvamunoita izvi hazvifaniri kukanganisa mabasa avanhu nokuti mabhizinesi anokweretesana mari. Mari inokweretesana iyoyo ikadhura chaizvozve mabhizinesi haazokwanisi kuita zvaanoita nemari yokwereta iyoyo opedzisira odzinga vanhu mabasa. Zvekare kunorimwa mari kustock market uko kunobva kwadona vanhu vobva varoza mari zvekare. Saka izvozvo izvo ndo zvakatariswa nebhengi izvozvo kuti zvingakanganisa vabiden. Vabiden vaiti aiwa kana muchikwidza kwidzai makatarisawo nyaya dzamabasa makatarisawo nyaya dzestock market kuti vanhu vomuamerica vafare.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizinisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa nezvokudzikiswa kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Sangano reZimbabwe NGO Forum
rinoti rinokatsvamadzwa zvikuru kuti sei masangano eSADC neAfrican Union asina chekutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kukwidzwa kwemutengo wemari muAmerica kunonzi kuchakonzera zvakawanda munyika zhinji pasi pose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.